Nini kamuno chaita dambudziko remasai painai politike. Vana Monzora vari kuda kubuda vachizviita kunge vari authentic mustruggle yedemokrasi. Vatikuona nezvekuti vari kuda kushandisa kusungwa kwevanhu nekukuwadzwa nekumisita kuri kuita members of parliament honorable Solo naonorable Scala nedinyasime16 vachitora majournalist vachiita missing from the world and missing from vatapi venhau vachivaudza kuvaenda kunoona vaskala. Vaskala vakataura kare kuti havadi kupinda munyaya dzana MGC nenyaya dzezana. Ivo vanomira nebato ravo reCCC asi vamanzora vari pakuita weaponize and carry nyaya yekukuwadza nekushungurudza kuita vanhu. It is very unfortunate nekuti haziiti kuti vanhu vachivictimiza inii muchitsvaga landline.
Asiwo pane zviri kuitwa here nevatungamiri vebato renyu kubatsira mhuri dzevari mujera?
Takaenda kunosangana nemhuri dzenyatine navatambisa semukuru wedu vachitaura kuti tikunzwa kuti maconfusion emgc anenge achitaura vakuti no taona mhuri taita zvakati asi vawana zvavanoona. Zvino taka vaitenda vatambisa neofe department yeCCC neruzhinji rema zimbabwe ari kujustora civil society maloya ari kubetsera genuinely kuti vanhu venyasimi vawane assistance. Izvi hazviiti kuti vanhu vatsvage landline vachitsvaga majournalist, inyaya dzinoitwa kuti tiwane freedom of these political prisoners. Saka ndozvatikuona but tinohaziva ndo maitiro avo dhanotontenkidhanogenu isu tinomirira chokwadi. We cannot have this politically from the victimization of our members. Those are two and those are what with our Ruavo, my advocate, Fred Vazoka, my Zimbabweans, my journalists, may you can say, Mutaita, mislead by this crime by night politicians, but with the opposition to the opposition, Wajipa, fake news, the Butoa on our scala.
Ko sei vachamisa vasiri kuenda kunovaona vamonzora vachikwanisa kuenda vasiziva?
Vaskala havana kuona nyati kune mutemo wezani nemutemo wedress of us. Ndosaka vana Monzora vari pato zani vakabvumidzwa kuti vapinde kuchikurupi even against the will of honorable Scala and honorable Godfrey asi vashamisa vakarambidza zvokuratidza kuthe selective application of the law.